Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wesvondo zviita 11/2022. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC tichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe kutanga nemusi wechipiri iri kutarisirwa kupinda mumusangano uri kuitwa neAmerica nenyika dzemuAfrica weUS Africa Summit. Nyaya yekudzimwa dzimwa kwemagetsi inonzi yave kukanganisa goho riri kutarisirwa gore rinouya. Zimbabwe tinodzokorora zvakare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nemusi wechipiri iri kutarisirwa kupinda mumusangano wehurumende yeAmerica nenyika dzemuAfrica kana kuti US Africa Summit. Musangano uyu wakakosha zvikuru. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutevedzeri wavo Dr. Chiwenga havana kukokwa kumusangano uyu sezvo vakatemerwa zvirango. Zimbabwe inenge yakamiririrwa negurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Frederick Shava. Hatina kukwanisa kubata vashava kuti tinzwe divi ravo nezvemusangano uyu. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zvainge zvakakosha kuti vaMnangagwa vauye ivo mbune kuzoita musangano nevatungamiri venyika dzemuAfrica. Mukuzeya nezvekukosha kwemusangano uyu mukudyidzana kweZimbabwe nenyika yeAmerica, tabata Dr. Callisto Jokonya vanova nyanzvi munyaya dzezveupfumi.
Waiti hako Blessing, chiripo kukosha ukama hwagara hwakanaka, ushamwari hwagara hwakanaka. Ndofunga matangira zvinhu zvaasati zvamboitwa kwenguva yakati kurei. Apa matangira vaita saka vadaidzavo kuti tiozve vanozozonana naforeign minister wedu. Indonga zvakakosha pamabhizinisi, zvakakosha pakudyidzana, zvakakosha zvikuru. Asi chikuru chinodiwa kuti chiitwe zvichiitwa saizvozvo ndezvekuti isu tinofanirwa kupinda imomo tichiziva zvatinoda. Haikona kuti uzopindaa mubva wazotongwa. Zvoda kuti upinde munyaya dzakadaro zvao zvaunodaiwo kuti unoda kuti unoti chii chaunoda kuti ubude pazviri. Kuti mabhizinisi edu aende mberi, kuti ushamwari huende mberi, kuti mapolicies ouna vaMF nana World Bank naAmerica dzaMFM dzese dziitiwe soften. Iyozvo zvinangwa zvatofa kuti kana takatarisa kuti ndozvatoda kutiti. Handifungi kuti pane chakaipa. Zvinhu zvakanaka, matangiro akanaka, azorevawo kuti kwatiri patatanga kudaro ngatigonawo kudyidzana zvakanaka. But nakire kudyidzana nezvisina mavalues edu.
Ndeyapi aya?
Tine mavalues echivanhu chedu, echiZimbabwe edu. Zvakakosha izvozvo. Because vanaAmerica vana mavalues avo. Hatifanirwi kunopindura mavalues ekuti tosvika toyiwa mumavalues asiri edu. Tobva oda zvinhu zvinoita kuti unhu hwedu isu huranhu hwakatsiga zvakanaka.
Totarisa nyaya yekuti vaMnangagwa havana kukokwa. hazvizokanganise here izvozvo kuti zvinenge zvichida kutaurwa nezimbabwe tichitarisa nyaya dzezvirango semuenzaniso zvinge zvakati wotei pane kuti zvinzi zvitaurwe navashava zvinenge zvisina kunaka here kuti zvitaurwe navo vamunangagwa navabiden mbune
hai tisinina kunyanya kutarisa zvakawanda wanda munhu waenda iyeye ari kumirira vamunangagwa vacho kukwira gomo hutenderero hatinodi kuti tee tazviita musimumwecho titazvihwina saka ipava pavambotanga kusoftena kwavaita ikoko ndonyadzika kubvisa unyadzi dzavanhu vacho kana veamerica vari kutanga vachita zvishoma vozvibiki vachitangana pati saka ngatizvitende totarisa zvakanaka zvatoda chikuru chokuti ngatibudise zvatoda isusu senyika chii chatoda toda kudyidzana toda kuti masanctions abviswe ngatinangane na ipapo ngatirege tagara tiri maembassies todyidzana navo hapana hapo chakaita asi ungoti pane mamonetary sanctions aya ari kunyika ndo makuru
ko zviri kutaurwa neiyo america kuti kutadza kutungamira neuori ndo zviri kukanganisa mabhizimisi vajekonyu
imunoda kuti vati kudii kana vakambokutadzavo vakambopa masanctions vanoda kutsvagawoka zvakati ivo vari kuti hatina kupa masanctions takaita vari kuti iwo takangoita maselected kunyepa mamonetary sanctions zvokuti kana ukangobudisa ndani dzako dzinonobatsa dzichisungirira saka ivo vanongotaurawo zvavanodawo zvino kunovanotaurawo zvavanodawo yataurawo zvavanoda kuvadzapata kuti kwavanhu vokugona kutaura kwakanaka
avo vanga vari muzvinabhizimisi vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Callisto Jokonya vachitaura vari parunare muHarare. Komiti inoona nezvekufambiswa kwemari dzehurumende kana kuti Public Accounts Committee iri kutarisirwa kutanga mangwana nemuvhuro kuzeya nyaya yekutengwa zvinonzi zvainge zvine uori mukati kwakaitwa macomputers nemalaptops nedare reparamende. Vamwe vari kutarisirwa kuti vachange vachipa humbowo kukomiti iyi vanosanganisira veprocurement regulatory authority of Zimbabwe kana kuti PRAZ, vanhu vakatengesera paramende makombiuta aya nemari inodhura, uye vamwe kubazi rinoona nezvemari. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Tabata rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie.
Ndona senge zvinobatsira because pese panongoitika zvinhu zvinongoita relate to public funds, I think parliament ndo ingatove dare rinokwanisa kuva richiongorora nyaya dzakadai so. But hazvo sezvo zvinhu zvakaitwa neparamende iyo inova iyo ichinzi iri kupomerwa kuva yakadya mari idzi, handioni sekuti kuda pangaite chimuko chaicho chaicho chingatobude. Nekuti semaonero angu ndoona senge kuti izvi zvaifanwa kuita neyatingati independent commission inoongorora nyaya.
Kuumbwa kweindependent commission kunenge kuchifamba sei chaizvo? Vanenge vachisarudza vanhu vakaita sei apa?
Kuumbwa kweindependent commission I think kunhu kunenge kuchiona kuti macivilians paite inonzi civilian oversight, nekuti vanenge vachiunza atingati vanhu vanenge vachibva mupublic kana anganzi maexperts anoongorora nezvekutengwa kana kuti atingati matenders acho anenge akaitwa muparliament, kana kungotiwo vanhu zvavo vanenge vari interested from madifferent mapato egovernment, atingati judiciary kana kuti pangoinzwa kana judge anouyawo achigarawo ipapo panenge pachiongororwa nyaya yacho, kuti vaone kuti nyaya iyi ingava yakabatwa here zvakanaka neparamende.
Asi matambudziko akadai angaperi here? Vamwe vanotiwo mitemo yacho inenge isina kunyatsosimba, uye vamwe vanenge vachinzi vaita hori vacho havaoni vachinyatsosungwa vamasiya.
Ya, zvinhu zvekuti vanhu vanenge vachitaura izvozvo havasi kunyepa, havasi vari kutaura chokwadi, because panguva yese yatutasa kumasuro uku tikuona kuti nyaya dzevanhu vanenge vachibatwa nyaya dzeuori hurumende yedu iri kuita yatingati catch and release. Saka zvinhu zvakadai so nango pakanzi pari kuitwa investigation nangwe neparamende zvayo, vanhu havana yatingati confidence mune maprocesses ayo. But zvinhu zvokuti kana pakangoitika nyaya yakadaro mainvestigations anofanwa kuitwa. Hatingamboregi kuti paitwe mainvestigations because tingere chichika kuti nyaya idzi dzakadai so hatibati zvakanaka. Zvinhu zvinofanwa kuitwa, then kana dzaitwa tochiona kuti zvaitwa nemazvo here.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari parunare kuTexas muno muAmerica.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mushandi anoshanda nesangano ReHelp rinobatsira vanhu ari chizvarwa chekuGerman Jörg Lange akapambwa muNiger makore mana adarika asunungurwa. Lange akapambwa muna 2018 pamuganhu weNiger neMali munzvimbo ine varwi vezvikwata zvinopfurikidza mwero zveAl-Qaeda neIslamic State. Sangano ReHelp rinoti riri kufara kuti Lange ave kukwanisa kuva nemhuri yake. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mashoko ari kubva kuUkraine anoti nyika iyi yatanga kurwisa zvakasimba nzvimbo dzine dhorobha rakapambwa neRussia reMelitopol mudunhu reDonetsk People's Republic. Ukraine inonzi iri kukanda zvombo zvemuchadenga mudunhu iri. Ukraine inonziwo yakakandawo zvombo mune rimwe dunhu rakapambwa neRussia muna 2014 reCrimea. Ndege dzemhando yemadrones kubva kuRussia dzakarwisawo dunhu reOdessa riri kuchamhembe kweUkraine zvakasimba nezuro zvakasiya vakawanda vasina magetsi. Asi kurwisana kwakasimba uku kuri kuenderero mberi mudhorobha reBakhmut umo munonzi maendeswa mauto akawanda eRussia. Russia inonzi iri kubatsirwa muhondo iyi neIran uye America yazivisa kuti ichatora matanho akasimba ekuona kuti Iran hairambe ichibatsira Russia. Iko zvino tochienda kuchirongwa cheYouth Forum chatinotaura nevechidiki.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Edwin Magaramombe. Makadii mukoma Edwin?
Zvipo, makadii baba.
Aiwa, isu tiri nani. Mukoma Edwin, tanzwa kubva kusangano rimwe rinomirira kodzero dzevarayiridzi reAmalgamated Road Teachers Union of Zimbabwe, richiti makabatsirawo nezvikwanisiro kune vamwe vana vechikoro. Mukatsanangure nezvezvikwanisiro zvamakapa izvi?
Zvandinoita inini ndiri muIT industry neelectronics, saka ndakaona kuti munyika medu muzvikoro zvakanyanya zvomamisha izvi vana havana access kuinternet. Kunova mazuva ano ndokuri kudzidza vanhu vakawanda paYouTube, pane zvakawanda wanda zvinobatsira vana mumastudies avo. Saka takaona kuti solution iripo inoda kugadziriswa. So ndakaaaavo inonzi Open Software Foundation nevanonzi Internet in a Box. Aya mavolunteers vanoita software development, so ndo vakandiadvisa kuita solution yakadaro kuAfrica kweduwo kunyika kune nzvimbo dzisina mafacilities iwayo.
Imi ndimi munogadzira software here?
So ini ndinotora software handisi ndinonyora. Ini ndinounganidza software yavo inova ma-video tutorials, ma-books, thousands, hundreds and hundreds of videos. Mama anowanikwa paYouTube ese ari under free license. Saka ndinounganidza, ndotora makompyuta anenge akasakara asadiwe nevamwe, mamwe ndotenga. So ndoloada software iye. So yatinoona yakakodzera pane inonzi Raspberry Pi.
Iyi kompyuta yakaita sei, mungatsanangure?
Inova kompyuta inoshanda ne-small voltage yakanyanyisa 5 volts, ne-power bank chairo inogona kuisumudza kompyuta ini. Saka kumaruva muyomu vekutiwo pane anenge ane solar panel kana pakava pamashops anogona kunochajira chikoro poita ma-power bank. Akanaka ma-power bank inogona kulasta 8 to 12 hours nokuti achidhonze power steering yedu. Asi ndinokurudzira kuti pangoitawo a small solar panel kana ka 100 watt ne battery kana tatisakare remote richiri kunzwa anogona ku power system yedu. Then kana tadaro toita wifi access ne area yekuti wo within 100 to 200 yards meters paduze ne pane access point wese ane phone ma android ma smartphone aya anogona ku hook up ku server yedu anowandupa anoverenga zvaruda kuverenga kana ane space yeku download mabhuku anodownload zvese ipapo.
Hazvizonetse here izvozvo sezvo kusina nhare mbozha dzakawanda kumamisha uko?
But tinozviona vakawanda vana havana mafoni vachona kumamisha wavo. So iyi yatakapa kuchikoro iyi pademo inenge iri topa laptop old laptop inova yaticha ticha anohuka pa wifi system yedu iye hapana internet iri involved this up ahuka kudaro then to connect an HDMI cable ku TV kana ku projector for benefit yevana vese muclass vanofanira kuona. Izvinhu zvokuti ndiro basic setup inenge ichidiwa pachikoro. Kana chiri chikoro chekuti community wo vanoda kudzidza vaya vari kudzokorora vanogona wifi signal vachiverenga vachiita zvavanoda vachiita sei. Asi nekufamba kwenguva panenge pachidiwa kuitwa IT lab sechikoro chekumusha wo chakafanira patasa ipapo. Poita wakana 30 to 40 ma computer ma monitor isizu toisa server yedu ne ino the switch tora na ma cable yedu ma cat 5 cable ma computer kurwa kutu mwana wega wega akwanisa kuita zaharuda kulewe nga chita ini pachayo library asi unuona kana tadaro zaharuda kutu mklas muyom wana ilesi avanga tu uyari kuplay ati video yake uyari kuplay yake. Pakadaro tinenge takuita maheadphones wokuti munhu anenge achiteerera zvake zvaari kuteerera achiitawo zvaari kuita ndo mamiriro azvakaita in short principle yachona.
Saka makwanisa kubatsira zvikoro zvingani kana kuti muri kutoparura urongwa?
Pari zvino ndakapa tutati vapane 4 zvandakaita kwazvimba kumusha kwangu ndakaisa pachikoro chinonzi Mpumbu muna August vakazvitambira. Then munoton ndakaisa munoton mandakadzidza ndakaisa pa stadium pane stadium iripo inonzi Pangoni but challenge iripo ikoko hakuna backup and taitro posa tina kunge tawana vakatipa chi space yekuita takangoisa saka i work in progress iyoyo kuti vanoda vana vanokwanisa kupinda ikoko in future kusvika tawana ma premises yekuitira.
Ko vanenge vachida kubatsirana nemi vanoita sei?
Vanoda kubatsana neni vanobata masarauri veutters ndo vandakaona zviri easy kwandiri kuti ndodhila navo neassociation yavo. Ivo kana vadaro vawana idea ndeyekuti vatsvage funding tavachida kuti tiise nyika yese. So funding chacho ndoiri kunetsa pari zvino apa ndiri kuitawo from pocket yangu but
ya saka mukuti vanenge vachida vanobata vakomana vekuatuza vana masaraure. Aiwa tinokutendai zvikuru vamagara mombe nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Atenda zvikuru baba.
Avo vanga vari mukoma Edwin Magara Mombe vanoita zveumhizha neumhetura mukufambiswa kwemashoko vari kubatsirawo vana vechikoro vakawanda zvikuru vari kumaruwa.
Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba.
Yesu simba rangu
simba rangu
katereri ngatinzwei kubva kuna mufundisi Fatima Garikai ve United Methodist Church vachitipa maonero avo pamubvunzo wesondo rapera.
Mazvita vahwande tinoda kutenda Mwari nemukana iwoyo wandapiwa kuti ndinge ndiri kutaura pamusoro pemubvunzo wabvunzwa nababa vari kuSouth Africa vari kubvunza vakanangana nemagwaro akanyorwa naPaulo kuna Timotheo. ndanga ndiri kutarisisa kuti pavanonyora magwara ano anorambidza kuti vakadzi vange vari kutaura mukereke, ndanga ndiri kufunga kuti Pauro akanga ari kuda kuedza kugadzirisa zvinhu zvakanga zviri kusimuka. Naizvozvo tikangoverenga magwaro aPauro aya tisina kutsvakurudza zvakazara zvakakwana kuti sei Pauro akasvika munguva yokuti vakadzi ngavanyarare, chikonzero chii, nekuti hapana chinhu chinongoerekana chaiswa pasina zvinenge zvasimuka zvinenge zviri kuda kugadziriswa. Ndanga ndiri kutarisa Pauro mukati mebasa anosimudza mazwi iwaya ekuti vakadzi vanyarare. Pauro vakanga ari kuda kuti madzimai vange vaine zvimiro zvakanga zviine runyararo. Pauro aida madzimai akanga achizounza rugare nerunyararo pakati penzvimbo, nekuti munoziva kuti vakadzi vane simba rekuti vakada kuti zvinhu zviitikike zvinoitika. Saka akaona kuti zviri nani kuti nditarisane nemadzimai ndivape mitemo, nekuti ndivo vane mweya unogona kuzvininipisa, unogona kuenda pasi pevarume panzvimbo pekuti atarisane nevanhurume, nekuti akanga ari kutsvaga runyararo Pauro, nekuti ndiye zvakare Pauro anosimudza mazwi kuna vakorinde vekutanga pamagwaro egumi nerimwe chete. Anosimudza zvakare kuti madzimai achinongedzera, achivadzidzisa maitiro anofanira kuitwa nemadzimai munguva dzekunamata, uye maitiro anofanira kuitwa nemadzimai munguva dzekuporofita. Ndiye Pauro zvakare iye akazvinyora, pamusoro pazonyora zvekuti madzimai ngaanyarare. Saka muri kuona kuti kana tikatarisa magwaro maira maviri aya ari kubva kuna Timotiyo neari kubva kuna vakorinde, zvinhu zviviri izvi zvinogona kukanana. Saka ndopananga ndiri kuti zvakanaka kutanga tatsvaga tsvakurudzo inotionesa kuti sei zvakanga zvanyorwa zvakadaro. Kunyange tikadzokera kumagwaro edu kutestamendi yekare, inotisimudzira mbiru dzevakadzi dzakaita mabasa makuru Mwari vachitaura navo. Tikatarisa vana Hana, tikatarisa vana Dhibhora, tikatarisa vana Sara, tikatarisa zvakawanda wanda, kune madzimai akabata mabasa makuru anoshamisa. Saka tinoda kuti titarisise tichiona kuti Pauro ane zvaaida kunongedzera nekugadzirisa mukereke munguva iyoyo. Tikazotarisa zvakare Jesu paanomuka, anotanga kuziva nezvekumuka kwaJesu, kuti Jesu wamuka vakanga vari vakadzi. Dai Mwari vaisada kushandisa vakadzi kuti vaende vachinoparidza nezvekumuka kwaJesu, vangadai vakangozivisa vana Pita kuti Jesu wamuka, asi vakaendesa nyaya yavo nekune vakadzi, ndo vakatozoenda kunoudza vadzidza. Kana tikada kuzotarisa kuti vakadzi vanyarare, zvinhu zvakutiendesa nyangwe nemunyika matiri kurarama, kuti tinawo magweta echikadzi, tinawo madhokotera echikadzi, tinawo vafundisi vemuzvikoro vechikadzi, tinawo vanotungamirira mumabasa evakadzi. Nokudaro hatigone kuti vakadzi ngavanyarare. Tikazvitarisisa izvozvo, tinoona vakadzi vari vanhu vane zvipo zvikuru zvokuti vanogona kugadzirisa zvinhu kuti runyararo rwunge rwuripo. Kusimudza munhu wemukadzi zvoreva kuti wasimudza nyika yese. Kudzidzisa munhu wemukadzi zvoreva kuti wadzidzisa nyika yese, nekuti Pauro anototaura kuti vakadzi ngavaite basa rokudzidza, nokuti anoziva kuti mukadzi akadzidziswa anosimudza mabasa makuru makuru. Anoziva kuti mukadzi akadzi anyarare zvinopa kuti nzvimbo yese ive nerunyararo. Ndo saka Pauro akanga akunyora magwaro aya. So ngaticherechedze magwaro aya, tidzike pasi, tipfukumire zviri pasi, tisati takutaura zviri pamusoro chete.
Vateereri, tinotenda zvikuru mufundisi Fatima Garikai veUnited Methodist Church vataura nesu vari kuBelgium. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Tumirai maaudhiyo enyu ezvechitendero panhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ndini Tanonoka Wande.
Aiwa, tinotenda zvikuru tanonoka wande nechirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti Religious Forum. Iko zvino tochienda kumakwikwi eWorld Cup uko Morocco iri kushura mare. Mutori wedenhau Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Morocco yasimudza chivimbo chakasimba mvatsigiri venhabvu muZimbabwe nemuAfrica yese mushure mekupinda musemifinari ye-2022 World Cup nekurova Portugal 1-0 mumutambo wekota finari. Mukuita izvi, maAtlas Lions aita chikwata chekutanga muAfrica kusvika musemifinari World Cup kubvira makundano aya aparurwa muna 1930. Dzimwe nyika dzakaita zviri nani makundano aya dzakagumira mukota finari uye dzinoti Senegal, Ghana neCameroon. Mutsigiri womutambo wenhabvu vaSimon Mbandara vanoti Morocco ichashamisa vakawanda nekunza mukombe weWorld Cup kuAfrica.
Hey, Morocco kana makatarisisa tichida kuzviona iyi nebest defense ingori ne one goal. E on go ya wakazvigoisa vega saka defense yavo masimbiro akaita ka ikaramba yakadaroka kana final ndogona kuisira mari.
Muna 1986 Morocco ndiyo zvekare yakaita chikwata chekutanga muAfrica kusvika muround of 16 yemakundano aya. Morocco nemusi wechitatu iri kusangana neFrance iyo yakarova England 2-1 mukota finari nezuro manheru. Chivimbo muchikwata ichi chasimuka mushure mekunge Morocco yakapunzira pasi zvikwata zvine mukurumbira zvinoti Belgium, Spain neportugal. Mumwe mutsigiri wenhabvu vaVincent Bushu vanoti Morocco ichasvika mufinari yeWorld Cup.
For the first time, my Africans are going to be final. And Zinofaz is African. For us to be where we are, hoping it's not going to be final.
Pam Soro Pejo, Morocco, Aisatia Kundwa, Pamitambo Misere Yakateverana, Uyeze Yanwiswa, Chibodwa, Chimwechete, Chete, Pamitambo E. Morocco, Irokuraritwa, Nemuraritu, Wemnika E. Walid Regru Gao. Mongoro Rumtambu Napu, Va Gibson. Nika Zaramba vanoti Africa ese iri kuda kuti Morocco ite zvakanaka.
Ah, tirikufara kuti Africa wo yapinda mu last 4. Zvinhu zvaisaitika makoresa pese pataitambe bhora muAfrica zvanga sikaitiki, asi so far so good yapinda Morocco.
Rozhinji ruda kuti Morocco idarike pairi apa nekuti yataita kare zvanga singatarisirwe. Asi mutambo neFrance wakaoma sezvo nyika iyi iri kuda kuve nyika yekutanga kusimudza mukombe weWorld Cup makwikwi akateverana zvakapedzisira kuitwa neBrazil muna 1962. Uye nevatambi vakaita saOliver Giroud naKylian Mbappe mutambo uyu wakaoma zvikuru kuMorocco iyo yawisa hayo mikono yakawanda kukata. Imwe semifinari pakati peArgentina neCroatia iri kumusi wechipiri. Croatia iyo yambenge iri pasi peYugoslavia yakatanga kuzvitonga muna 1992 ikatanga kukwidza World Cup yakazvimirira muna 1998. Kubva makore aya yasvika masemifinari katatu. Mutambi wayo ane mukurumbira ndeLuka Modric weReal Madrid. Argentina yakasimudza mukombe uyu kaviri.
Tinotenda zvikuru Michael Kariati, asi nguva yedu ndoo yadyanana. Asi mune imwe nyaya, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachinyora mubepanhau reSunday Mail vati dambudziko remagetsi rinogona kupera gore rinouya sezvo achabvisa zvimhingampinyi zvekuti mamwe makambani atange kugadzira magwenya emagetsi uye kusimudzira mabasa kuhwange. Asi vanopikisa vanoti muromo hauzarirwe nerwizi, vachatenda maruva vadya chakata. Aiwa, vateereri, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu, Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisendaba ku VOA.